ya World Cup tiri kufara zvikuru kuti nguva yachisvika World Cup yasvika where vanenge vachada kuona kuti nyanzvi yainogona kuona kukunda dzimwe nyika ndeipi as far as kuziva kuti ndiyani achatora right now zvaakunetsa because hapasina nyika iki saka hakuna kana nyika yekuti tingati iyi ndo ichatora iyi ndo ichatora but kune mahousehold names wagara ari kwakata kwana Argentina, Brazil, Spain, France ndo vatinenge taangotiwo nebelgium ndo vatinenge taangotongotiwo panyika idzi pamwe ndo pane ichawanika ichitora mukombe but maabses achange akazara gore rino
takaona nezuro Premier League ichiri taura kuti vachambomira mitambo kusvika nyaya yeWorld Cup yapera munoona sekuti vatambi ava vapiwa nguva yakakwana here yekuzorora vasati vatangidza mutambo uyu
nguva yekuzorora havana kupuwa nguva yekuzorora ende ndozvimwe zvanga zvichingotyira kuti zvinokwanisa kuaffecta performance yemaplayers ende makada kuona dzimwe nyika dzakatangirwa naEngland vaiva maplayers ari very key angaifana kunge ari kuWorld Cup akatokuvara asikwanisa kuendako and also muchaona kuti even after World Cup kune mamaplayers achakuvara kuWorld Cup ikoko whereby they may not even return kumaleagues awo ekueurope vaine utano hwakanaka saka ndoona kunge World Cup kunge yauya nguva yakaipa yein between mamatches but I think the reason why vazviita is because of the region where the World Cup is being played kana havanakwanisa kuwana imwe nguva yakanaka yekuti vatambe because ukoko kunopisa saka ndosaka vatamba nguva inoi
kuAfrica uku munotarisira kuti timu dziriko idzi dzichaitawo mashuravo sezvatakamboona dzimwe dzichizama kuita makore apfuuraya
ya kuAfrica ndikuona paine chance yekuti vanokwanisa kubudirira I think chaona paine two kana maafrican countries anokwanisa kusvika mumaquarter finals kune Senegal ndiyo imwe iri mugrupu iri musame gurupu I think iri mugrupu B kwoita Tunisia iri mugrupu D kwoita Cameroon iri mugrupu G Ghana gurupu H saka ndirikuona vachikwanisa kuqualifya to the next round ndichizoona maybe two macountries from the next round vachipinda mumaquarter finals and as I said bye pekutanga kuti hapasina timu inonzi haigone kana kuti inodierewa each team ine machances ekuqualify zvo zvangoendana ne tactic strategy nezuva retimu iyoyo kuti is it going to be a good day for that team to qualify or to win.